Vachitaura patanga kugara dare National Assembly, mutauri wedare iri Jacob Mdenda, vati paramende yapedzisira kuita musangano yayo nechitatu uye inotarisirwa kutanga kuita musangano zvekare musi wa5 Chivabvu, zvichienderana nekuti zvinhu zvinenge zvakamira sei panyaya yechirwere checoronavirus.
This will be the last sitting until the question of the corona virus is arranged.
Asi vamudhenda vatiwo misangano yemakomiti pamwe neimwe yekutsvaga pfungwa dzevanhu yambomiswawo, asi vati pane mumwe musangano nenzendo dzakatorongwa kare uye dzine vanhu vasingadarikezana zvichaenderera mberi semarongerwo azvakaitwa. Sachigaro vekomiti inoona nezvemashandisirwo emari yehurumende vatendai biti vemdc vati danho iri richakanganisa makomiti akaita seyavo iyo ine basa riri kumashure. Asi vamudhenda vati sezvo komiti iine vanhu vari pasi pezana, panogona kurongwa kuti iendere mberi nebasa rayo uye vanofanira kuronga nemunyori weparamende. Dzimwe nhengo dzekomiti yeparamende dzakaita saamai Good Luck Kwaramba vezanu pf vati havazivi kuti votangira papi kuti vadzokere kunzvimbo yavanomirira nekuda kwedanho iri.
Kuna togonosha diesel mangwana, togonosha diesel kusvikira mangwana, toita sei kuti tiende kumba? Maitei?
Asi vamudhenda vati nhengo dzeparamende chabvumidzwa kugara mahotera kusvika nemusi wechishanu, paramende ichitsvaga mafuta emotikari kuti dzidzokere kunzvimbo dzavo. Nhengo yebhodhi resangano rinoshanda rakazvimirira replatform for youth and community development vaonguayo vaudza studio 7 kuti danho ratorwa neparamende rakakosha pakudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus.
Asi chandoda kukurudzira kwavari ndechekuti kudai vachienda kunzvimbo dzavo vadzidzise vanhu kuti coronavirus yatiri kutarisana nayo iyi yakamira sei, inofambiswa sei. Ngavatore mukana kuchidzidzisa vanhu vasisasangana vakawanda, asi vanongotora vanhu vakawanda vashoma vashoma vachidzidzisa kumaconstituensi avari. Zvinobatsira kuti vanhu vange vachiziva kuti coronavirus yakamira sei, nokuti vakangomira kuya kudare reparamendi vangosvika vongonogara. Uye isu takatarisira kuti information itenderere, handizvoni kuti kumira kwavaita kunenge kuzobatsira chii.
Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Peter Wanya vati zvaitwa neparamende zvakakosha, asi vakati paramende inofanira kugara yakagadzira kudzoka kubasa sezvo paine rimwe basa rinogona kuda kuitwa rakaita sekugadzira mabudget okurwisa coronavirus sezviri kuitika kuAmerica.
But when there is an emergency, vanofanira kugara vari prepared kuti kana chirwere chichikakura pachidiwa madecisions asingakwanisi kuitwa naPresident ari one, vanofanira kuwanikwa vachidini vachidzoka.
Vaendera mberi vachiti chinhu chikurusa chiri kudiwa pari zvino muZimbabwe kuti mutungamiri wenyika nevatungamiri vemapato ese anopikisa vabatane mukurwisa coronavirus sezviri kuitwa kuSouth Africa, uko mutungamiri wenyika iyo vaCyril Ramaphosa vabatana nevamapato anopikisa vachitaura kunyika yavo pamusoro pecoronavirus.
Isu tinoziva kuti vamunangagwa, tinoziva kuti vamunangagwa navachamisa MDC nezana dzisikuwirirana. Pari pano patinofanira kuwirirana, handiti tiri kuona vese vari kuti upenyu hwavanhu hwakakosha, ndo vanhu kavanhu vavhotera. Kozva zvakaipi kuti vachamisa navamunangagwa navamadhuku nakupe nevamwe vese vabude pamberi penyika vachitaura kuti ngatitorei zvidanho zvakati kuti tiseze upenyu, vaseze masapotas avo avanovhota. Kana vari vanhu vanoti ivo muno mune government of the people for the people, vanhu ndo vari kuunder threat mapoliticians anenge ane access medicine, vaifanawo kuti vamunangagwa nana vachamisa vombomira panzvimbo imwe toziva kuti havawirirani. But vangatadzwa kuwirirana even kuseva upenyu hwemasapotas avo anovapa pawa racho ravanoti vanaro.
Paramende yeZimbabwe ine nhengo 350 mumatare ayo eSenate neNational Assembly, umo dzinogara dzakatsikirirana sembeva sezvo muzinda weparamende wakavakirwa nhengo dzisina kuwanda zvakadai. Kunyange hazvo Zimbabwe isati yave necoronavirus, chirwere ichi chatove munyika dzakavakidzana neZimbabwe dzakaita seSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.